Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makundano ezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Lovu, na tinotenda mutombodzi vachange vari muzvikwata zvavo vatarisira kuonekwa kuti vashevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe iri kugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematests neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLawrence Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
Ya mashoko anofadza chaizvo nekuti vanhu vazhinji vacho vemuno munyika munomu vanga vakamirira kutanga kwebhora nekuti vazhinji vacho vanosapota bhora. Asi cricket isport ine vanhu vavatsigira vakati wandei, saka vanhu vanowana chokwa vachinovavaraidza muno munyika munomu. Cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
VaMajonga vanoti mitambo yemat20a iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers neRhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers neSouthern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Totarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League, kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeleague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weleague munyika yega yega. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya. FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.